Maniraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mwisi. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 14, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Edu mu Rotten Record panga pachi apia honorable scholar pavapiwa mhosva idzva yekuti vakaita obstruct the course of justice.
Mumiriri wezengeza mudare reparamende vaJob Scholar vomiswa zvakare pamberi pedare nhasi.
Dare redzimhosva rapa chikonzero chekuti vaobheti masaraure munhu anogona kuramba vana vezimbabwe kuita zvemhirizhonga.
Mutungamiriri wautichazvinyenya kuzimbabwe vaobheti masaraure vonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vatsigiri vebato recitizens coalition for change kutoravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scholar vamiswa zvakare pamberi pedare nhasi pamhosva itsva yavari kupomerwa yekuti vakada kuvhiringidza mapurisa pakuferefetwa kwenyaya yekupondwa kwamuzvare Mo Blessing Ali kunyatsime kuchitungwiza. VaScholar vanonzi vakati pavhidhiyo muzvare Ali vainge vapondwa nevatsigiri veZANU PF izvo zviri kunzi nemapurisa aivemanyepo. VaScholar vanove gweta remhuri yamuzvare Mo Blessing Ali vari mutirongo kuchikurubhi sezvo vakapomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga parufu rwamuzvare Ali. Magweta avo anoti mhosva idzi dzakada kungofanana uye kwave kungotsvaga uta nemugate kwave kuitwa nemapurisa. Asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakaudza Studio 7 kuti hurumende haisi kuzopeta maoko kana vanopikisa vakaita savaScholar vakada kukonzera kusagadzikana munyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakataurawo mashoko aya nezuro vachiti mapato anopikisa ari kuda kukonzera nyonga nyonga munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata musiziva.
Maita basa yedu mu Rotten Record panga pachi apia honorable scholar pavapiwa mhosva idzva yekuti vakaita obstruct the course of justice.
Vasiziva. Imi sesangano matambira na sei nezvabuda mumatarezvo.
Iri kuenda mberi nekuabhiza makots ichida kudina vanhu vedu their freedom. The objective and intention iri yekuti vadzivirire vanhu kufambisa nyaya yeshanduko, asi kwese kwatiri kufamba navaScholar mavanza vachitaura vari mudare remagistrate court kuti tinoenda mberi nekuti ndo zvinoitika mustruggle vanhu vano sangana nezvino vatiri kusangana nazvo. Vana Mandela vakagara ma40 years vari mujere, ndo zvinoitika vamugave vaisunga vanhu, asi nhasi havasisipo nekuti zvinoitika. These are the trials and tribulations of our struggle. Tiri kutarisira kuti vaScholar vachabhiwa bheu nehigh court patiri kudzokera mudare rehigh court, asi tinoenda mberi nekuti tinofanira kuti nyika iwane rusununguko ndo kuti tiite free all political prisoners, nekuti hatigoni kuramba takamira zvinhu zvichiitika nemaitiko ari kuitika munyika.
Tingadawo kuziva kuti mava kuronga zvipi kubva iko zvino muchienda mberi pamusoro penyaya iyi.
Tichatora chinhano chekuratidzira nekuti tiri kuona kuti ZANU PF haisida kumira kugadzira nyaya yemareforms nekuabhiza kwemutemo. Tichaenda mberi kutaura neshamari dzedu, vadyidzani vedu muno muAfrica nemusadic. Tichaenda kuSouthern African Development Committee kusadic tichitaurirana nevakuru vesadic kuti vanzwisise nyaya dziri kuitika munyika. tichaenda futi kwa Addis Ababa, Ethiopia, kuti kanse nyaedu ni Afrika niye, nekuti tukua jongare zanu, za kuda kupinda mnika ese, mruku zia kuti kupohera kwangu nana epumo chiziwa. Zanu ya da kubacha anuedu, nekuda kushunguruza anuedu, asi, vanu kumaruwa, nemu machaundi, varu kuchaura chumuzimbabwe maufana kuitika shanduko, kuti gazire nyaemu kwa kwa, kuti gazire nyaemu kwa nikuwa kwa mabasa, kuti gazire nyaemu shonga kuzipatara, kuti gazire kutimusha, arara mezurina nesta kwenu.
Mutewezeru we mutawaliru we bato re triple C, vari parunare muharare na Ivan Zinga we Studio 7. Mutunga miri we sanga norevara elizi we kumaruare ama ugamete durua uteachers union of Zimbabwe wao beti masaraure vanyi mwanasi mukana kubvisa mare chibatiso pamosha ya kupeshe zera miri shonga ya varu kupomerwa uye kushidza dare. Vamasaraure varu kupomerwa mosha ya kuita izi padande mutandere Twitter mushire mukunge vaburiswa muchirongo pamosha ya varu kupomerwa ya kuponda imwe nengo ya sanga norao varoi isa muna 2016. Vaine munyori wesangano ravo va Robson Chere nevamwe vasiri kuzivikanwa vanonzi vari kutsvagwa nemapurisa. Tsvakurudzo yakamboitwa nedare yakati vaisa vainge vadonha kubva muimba yemuturikidzwa yechinomwe pahotera yaJameson muHarare. Asi vachuchisi vehurumende vanoti vave nehumbo hutsva hwekuti vaisa vakaurayiwa mushure mekunetsana nevamwe vavo vana vakazovana mutumbi wavo wakazenge wakakandwa muna Park Street. Asi vachere na vamasaraure vari kuramba mhosva iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga we Studio 7 abata mutewedzeri wemunyore mukuru weAtuzi vamunyaradzi masiyiwa.
Matare edzimhosva vanyima vavo Beti Masaraure mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba.
Chikonzero chapihwa nedare kuti sei varamba kuti vamasaraure vabvumidzwe kubvisa mari yechibatiso ndechipi?
Dare redzimhosva rapa chikonzero chekuti vavo Beti Masaraure munhu anogona kuramba vana veZimbabwe kuita zvemhirizhonga. Asi sesangano reAmalgamated Rural Teachers Union tichienderera mberi nekurwira kodzero dzavadzidzisi, ticharamba tichitaura kuti aiwa vadzidzisi vanofanira kuwana mari inotenga, vadzidzisi havafani kunge vachipuwa mari dzisingakwani kutera mutero wembwa. Vadzidzisi vasvika panguva yekutambura, vadzidzisi vari kunonga sozve nemuromo. Saka nyaya yedu yekuti zvedzidzo muZimbabwe zvisimukirwe hatiioni iri nyaya yemhirizhonga, hatiioni iri nyaya yekupandukira hurumende, tinongoiona iri nyaya yekuti mwana weZimbabwe awane dzidzo yakafanira munyika yokwake.
Matano amave kutora woimi sesangano kuenda mberi ndeapi?
Magweta ava kumhanya mhanya nemapepa kuti vaendese nyaya yavavo Beti Masaraure kudare repamusorosoro High Court.
Mutevedzeri wemunyori weAtuzi vamunyaradzi masiyiwa vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abatawo mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzano PF watafadzwa mugwadi.
Nyika yeZimbabwe ine bumbiro remutemo iro rinotendera kodzero kuvana vemuZimbabwe kuratidzira mungava mufaro wavo, kungava kutsutsumwa, kungava kutsamwa, zvose izvozvo zvinotenderwa nebumbiro remutemo remuZimbabwe. Chatinokurudzira ndechekuti mapoka anenge afunga kuzviratidzira mumufaro kana mukutsutsumwa hazvinei, ngavatevedzere nzira dzakatarwa nebumbiro remutemo neimwe mitemo yakatsaukana munyaya dzekodzero iyi.
Asi kabato renyu riri kupomerwa mumbunyikidza vanoda kuratidzira vamuri kuti vavava vemutemo sei vamwe vachirambidzwa?
Chatidza mhirizhonga kuratidzira kwavo, tatevedzera mutemo kuratidzira kwavo, kuti vatsvake mhirizhonga mumastreets, vatsvake mhirizhonga mugwa kuti vagozoti ah, munyika yeZimbabwe hamuna kodzero dzevanhu. Aiwa, izvozvo hatitenderi.
Asika vanopikisa vanoti munyika musina kumira zvakanaka, maita matambudziko akawanda munyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika.
Hapana matambudziko ari muno munyika yeZimbabwe wokuti kune munhu ungati kune dambudziko rashaisa hurumende mukana wokuti irigadzirise. Aiwa bodu, matambudziko ose atakatarisana nawo hurumende yava munangagwa neZANU PF iri kutsomuka tote tote, chirara yakasunura siku nesikati. kuti tizame kugadzira zvizhinji kwazvo zvaitwa ne Second Republic ne hurumende yavamunanga kwa ZANPF zvakanaka zvinobva kumigwagwa zvinobva mukugadziriswa kwama industry kupuwa kwamabasa kugadziriswa kwamadhamu zvose izvi tiri kuzviita munguva yezvirango zvoupfumi.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Vamwe vatsigiri vebato reCitizens Coalition for Change kubikita South vanoti vave kutyira upenyu hwavo muchire mekunge mumiriri wenzvimbo iyi mudare reparamende vari nhengo saasitole vapomerwa mhosva yekuvatyisidzira nemhirizhonga kana vakapfeka hembe dzebato ravo dzeyelo. Godfrey Mutimba anotipa
rakasva pamusangano wakaitwa pakupera kwesvondo pachikoro chezengeya teteerera zvakarambidzwa navasitole. Mumwe mugari akanga aripo pamusangano uyu ada kuzikamwa nderekuti vakamurai nekutyira upenyu hwake anoti vasitole vakati vanopikisa vanogona kudimburwa maoko kana kuti short sleeve sezvakamboitika mugore ra2008 kana vakatsigira kupikisa.
MP vedu vakatiti pachikoro pazengeya hatidi kunzwa zvemunhu unosapota zveopposition zvose hatidi kukana uchisapota izvozvo nzvimbo ino haufanhi kunge uri munhu. Patinozopinda paelection yegore rinouya kana pane unoita fungwa idzodzo urangarire zvatakaamba zvo98 uko totozvizivawo zvavakaita
zvavave kutanga kutotyidzirwa. Sangano uyu vati zvave kuitika izvi zvinotyisa.
Denigrating vatamika zvakanyanya and telling the people kuti vanhu vese vetriplec ngavauye vatendeuke vachisiya zvinhu zvavo zvichityiswa saka its happening. Even mamwe masabhuku ava kutodarowo.
Mutungamiriri webazi revechidiki muCCC kubhikita vaJohn Mpanduki vanoti munzvimbo iyi maberekera ingwe.
MP lebhikita South vakadanidzira kuti kana tikaona mamembers eTriplec akapfeka regali yakunoro kubhikita South tichadzitora todzipisa uye tiri kuona vanhu vari kuita madoti door tichavarova mugore ra2023. Izvi zvinoratidza kuti ZANPF haisi kushanda nedemokrasi yakutotanga kuvhundisira vatsigiri veTriplec. Izvi ndakazviona zvakare pandakarohwa nacoordinator weZANPF Isaac Mashanda asi hapana matanho akatorwa nemapurisa saka takugara takabatira ura maoko muno mubhikita.
Asi vasitole varamba mhosva yavari kupomerwa vachiti
vanhu vedu vakurudzira kuti vanovaaaaano vacho vamwevanhu hatibati vamwevanhu tinombotaurana nazvinhu zvamadero zvachose kuti NP ndinorepresenta unotaura zvinhu zvedevelopment kuvanhu.
CC inopomera bato reZANPF mhosva yekuponda nhengo dzavo dzinoti election muna kurume muzvare moBlessing Ali kunyatsime mwedzi wapera pamwe navanyashazvambe kwagutu gore rapera muna zvita. Asi ZANPF inoramba mhosva idzi ichiti vanhu vakaita izvi vakapara mhosva izvi vakazvimiririra ndosaka vakasungwa nemapurisa. Mugwara rayo rezvenyaya dzemhirizhonga munyika mumwedzi wachikuru rinoti bato reZANPF kuzero dzevanhu nezvikamu zvinodarika 43 kubva muza kana kuti 3.8% apo bato reTriplec rinewo zvikamu zvinosvika 3 nechidimbu kubva muzana kana kuti 3.5%. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Pinda mumusangano wemazuva maviri wekuzeya nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanasikana muzvikoro zvepamusoro wakokerwa nesangano rakazvimirira rega reStand Foundation vanoti kana pasina mutemo wakanangana nedambudziko iri hapana zvakawanda zvingaitwa kuripedza. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano reStand Foundation Amai Shalin Chekenya vanoti vakokera musangano waitwa muHarare wekutsvaga nzira dzekupedza dambudziko rekushungurudzwa nenyaya yakarerekera kune zvepabonde kwevadzidzi vezvikoro zvepamusoro munyika sezvo dambudziko iri rakakomba. Amai Chekenya avo vabatana nechikoro chepamusorosoro cheWagner University uko kunova kwavakaenda kunoita zvidzidzo pasi pechirongwa chehurumende hurumende yeAmerica cheMandela Washington Fellowship pamwe nemao masangano akazvimirira vanhu vaise misoro pamwe kupanana mazano ekupedza dambudziko
ichoni maissues aya ekumbunyikidzwa kuvanasikana anete kugadzirisa muzvikoro ndechekuti hapana mutemo wakanatsodzama unoita kuti kana waita crime ishi usungwe saka zvinonetsa kuti sexual harassment iswe munhu pamutongo.
Chief Inspector Samantha Chanetsa, vanoshanda nebandiko Victim Friend Unit muZimbabwe Republic Police, vachitaurawo pamusangano uyu, vatoda mutemo wakasimba unochengetedza madzimai.
Nyaya idzi nyaya dzinosununguka muri kuti vakurukure nezvadzo zvinogona kuita kuti padzinoitika vanhu varege zvekare kusununguka kutaura nezvazvo.
Vachitaurawo pamusangano uyu muzvave Tsitsi Zimuto, vanoshanda nekomishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nemadzimai kana kuti gender commission, vatiwo kunodawo dzidziso yakasimba kune veruzhinji nezvenyaya yekushungurudzwa zvakarerekera kune zvepabonde.
Ndinofunga kuti zvingaitwe maringe nekudzivirira dambudziko rekumbunyikidzwa kwevana kuzvidzidzo zvepamusoro yatinoti sexual harassment pachirungu. Tikaita maawareness, tikaita kudzidzisa vana maawareness campaigns ekuziva kuti chii chinonzi sexual harassment, chii chinonzi kumbunyikidzwa, zvinogona kutibatsira. Nekukurudzirawo the government kuti ive nemutemo unonyatsotarisa maringe neishu yesexual harassment.
Muzvare Olin Makoni, vanoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume musangano revadzidzi vezvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU, vati vose
vakwataita pano nhasi tiri maorganization akasiyana-siyana kwaita kuti tikwanise kuona zvakasiyana kumwe nekunzwisisa kuti kunyange nevamiriri kana kuti vezvemutemo kana kuti vepolisi vacho ivavo pamwe pacho pane pavasirikwanisa kuti vatibatsire nekuti isimbisa zviri pamutemo. Sexual harassment haisati yava pamutemo, saka nhasi tiri kuita tichizama kuti tiwirirane nematarara nemaorganization akasiyana-siyana kuti ngatichemei kana tingachemhere-mhere kana tingatinyore mapetition kuparamende kuti ngavatigadzirirewo uve mutemo.
Amai Chekenya vatiwo mubatanidzwa wavaita nechikoro chedzidzo yepamusoro chekuamerica dziko iri ringapedzwa sei.
Kubatana kwataita nenyika yekuamerica iyo neyunivhesiti yekuamerica zvinongotibatsirawo kuti tizive kuti vamwe vari kuzviita sei, ivo vachionawo kuti isusu tinozviita sei, kubatanidza musoro kuti tikwanise kuziva kuti vamwe vari kuzviita sei. Zvinhu zvinoita kuseni tizoencourage vamwe kuti vakwaniso kuti vabate basa iri zvakanyanya ende tikudzidzawo zvakawanda kwavari ivo vachidzidzawo zvakawanda kwatiri.
Dr. Ruth Shah Gordon, mutevedzeri wemukuru weWagner College, vati vanofadzwa nekushanda pamwe chete naamai Chekenya mukuedza kupedza dambudziko rekushungurudzwa kwevadzidzi pamwe nekubatsirana nezvikwanisiro.
We are working together globally to address issues of sexual harassment and sexual violence against women and to make sure that we are helping to bring all the stakeholders together and to figure out how to share resources.
Tiri kushanda pamwe chete pasi rese nekuisa musoro pamwe chete kuti tigadzire dambudziko rekumhirizhonga kwevanasikana nevanhukadzi. Tiri kubatsiranawo nezvekushandisa pabasa iri.
Amai Chekenya vakaenda kuchirongwa cheMandela Washington Fellowship muna 2017 kuWagner. Yali chirongwa chakaparurwa muna 2010 nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama. Chakazotanga kunzi Mandela Washington Fellowship muna 2014 uye chakwanisa kunza kuAmerica vechidiki vemuAfrica vakawanda kunodzidzira mabasa akasiyana-siyana muzvikoro zvepamusoro-soro. Ndakamira Studio 7 Muharare, ndini Rutendo Mawere.
Musangano wechimakumi mashanu nerimwe weSADC Parliamentary Forum uyo uchiri kuenderera mberi muLilongwe kuMalawi Watambira nasi chisungo cha SADC Model Law and Public Finance Management kuti chive mutemo. Mutemo uyu uchabatsira hurumende nematare eparamende mudunhu reSADC kusimbaradza mitemo inobata makanzuru. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano uyu mushure mekutambirwa kwomutemo uyu, mutauri weparamende Malawi uye vari nhengo yeSADC Parliamentary Forum Mike Catherine Kotane Haram, vati nyika dziri kuchamembe kuAfrica dzakatarisana nematambudziko akawanda munyaya dzekushandiswa kwemari mumakanzuru.
It is common cause that the management of public finances,
chokwadi chiripo ndechekuti mafambisirwo emari dzeveruzhinji munyika dzose dziri muSADC ari kuramba achisangana nematambudziko akasiyana siyana akaita seuori, kusashandiswa kwemari, kushandisa mari yakawandisa pamwe nezvimwe zvisiri pamutemo.
Vati kutambirwa kwamutemo uyu kuchabatsira kugadzirisa matambudziko emafambisirwo emari.
Mutemo wemodel law uchasimudzira mashandiro emapoka ehurumende anopiwa basa rekuunganidza, kutonga nekushandisa mari dzemitero nekusashandiswa zvakanaka kwezviwanikwa zvehurumende.
Mutemo uyu unotarisirwa kusimudzira mashandiro emapazi ehurumende anobata mari dzemitero, uye kurwisa uori nekusafambiswa zvakanaka kwezviwana reSADC PF amai mbuye mosi kuma, vati nhengo dzegungano renyika dziri kuchamembe kuAfrica inotarisirwa kuita kuti mutemo uchangoburwa uyu adzadzo nechimbi chimbi.
The rationale of the model law is that if
nyaya yakakomba iri kunzwa nemutemo uyu kuti kana donhu reSADC richida kufambira mberi mune zveupfumi takafanira kupedza uori uye kusashandiswa zvakanaka kwemari dzeveruzhinji.
Murwiri wekodzero dzevanhu akamboshanda nesangano reZimbabwe Network kwemutemo uyu.
Kuti tionewo zvechokwadi ndokuti pese patinoona panobuda mareporti aAuditor General aya, hapana zvinoboitwa nehurumende yekuona kuti saka mari idzodzo dzazowanikwa here, mari idzodzo dzakaenda kupa akadzidyika ndiani, saka anobatwa nemutemo nemhosva ndiani. Inyaya mareporti anongoburitswa asi pasina chaicho chaicho chakati tsvikiti chinoitwa nenyaya idzodzo.
Vachitsigira mashoko avambofana, mukuru musangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisairwa hanya, vanoti totenda maruva tadya chakata nokuti hurumende yeZimbabwe yagara isingatevedzeri mitemo kusanganisira bumbiro remutemo renyika.
Tite izvezvi nokuti munyika medu hamuna rule of law. Vanokwanisa kungohwisa kuita domesticate zvari kutaura. Tinokwanisa kunzi part of Zimbabwean law. Vati vanhu vezano vane baza here nokuti kwai mutemo uripo kana kuti haupo. Izvezvi Zimbabwe handine constitution. Nebumbiro remutemo. Nemutemo chacha hasafana mutemo inongoti vanhu ngavaabductiwe.
Studio 7 anaukwanisa kunzwa divu rehurumende maringe nemutemo mutsva uyu, sezvo gurukota rinoda neburitswa kwamashoko amai Monizo Matunu vaJulai Moyo vange vasingadairi nharembozha dzavo kusvika taenda pamhepo. Mutauriri weparamende vaJacob Mdenda pamwe chete nemumiriri weHurungwe Central mudare reparamende vaDaudi Ndiweni, vanova nhengo dzeSADC Parliamentary Forum, vati havana mvumo yekutaura nevatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti mashoko eruvengo anonzi ari kutaurwa nevamwe vakuru mubato riri kutonga reZANU PF munyika ekunyomba pamwe nekutyisidzira vanopikisa zvikuru vebato reCCC nevanoshanda vakazvimirira anogona kuwedzera kusagadzikana kwave munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nasachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America varegistra Rumbira Vhusango.
Ina handishamisiki nazvo. Inini semunhu anoongororawo uye akadzidza pamusoro penyaya dzezvematongerwo enyika, nyika yedu haina kuzoya yakaona rusununguko uye runyararo kubva paindependence. Kubva muna 1980 kusvika pari zvino, macitizens afa nekupondwa muZimbabwe pasina mhosva yavakapfara kunze kwemhosva yekungoti vanobhilonga kupolitical party A kana kuti B. Vanodarika 30,000. Tirikutarisa wegukura hundi, tirikutarisa vanhu vakafa kubva kuna ana 2000 kusvika pari zvino, vanozikanwa nevasingazikanwi. Saka dambudziko hombe riri muZimbabwe nderekuti kunyange muna 1990 ZANU PF yakati haichaiti zvavo zvavanga vachida kuita zve-one party state, vaakuda multi party democracy. Izvi zvakangoitwa kunzi vava nemadonations kubva kune nyika dzekumawirira. asi chokwadi ndechekuti muZimbabwe it's a one party state ende munhu wese anotsigira opposition waamhandu yenyika uye yehurumende tichishandisa language inoshandiswa neZANU PF saka zviri kuitika zvotaurwa napresident zvakataurwa nawamutsvangwa zviri kuitika kumasvingo zvinhu zvatiri kutarisira especially tatarisirana nezvitarudzo zvemuna 2023 ndofunga the stage is set nekuti ropa ringi richideuka munyika
vacharombera musango pindai tinzwi
ya ndinotenda zvikuru vanjonga nenhaurwa yamauya nayo nhasi ukadzokorora kuhistory yamandika muchaona ini kuti zviri kunge issue imwe yatinogara tichingoita every other election nendaa yekuti opposition inenge ichiblema ruling party ruling party ichitiwo futi ichi iopposition iri kukonzeresa saka hapana chinew one for this coming season yatinoda kupinda because isisu seZANU PF taakutongogara tichingoziva kuti this is another season same like the other seasons dzatakangodzila nadzo before tatoda kungotaura ndechekuti mashoko akabva kumukuru wenyika wekuti mauto anenge ari pokumake sure kuti runyararo guru munyika indava yekuti mauto basa rawo ndiro kunyararidza mapurisa edu anoita basa rakanaka masoja edu kana akanzi apinde pakugadzirisa fighter mhiri zvemauto runyararo guruuye vanouya vachiita basa seizvozvo of course nemainstance akaitika before atinoziva tese kuti for example the past previous pakaananza maelection before that pakaitawo vanhu vakapurwa nevasoja vakafa which is an apology iyoyo toapologize also as a party zvakaitika paya paya it was not a planned thing hazvina kuplaniwa zvinhu zvakangoitikawo zvikakanganisika but zvatotarisira kuenda mberi ndezvokuti hatichadi kuramba pachiita zvinhu zvinokonzereswa neopposition zvokuti tinozopedzisira upenyu hwavanhu huchiratika opposition kana isingadi kukonzeresa mhirizhonga ngaimbotevedzera mitemo yenyika yoshanda nokufamba along the law tikakwanisa kungodero chete muchaona kuti election yedu inenge iri perfect
vamaguu manzwa zvataurwa navavusango
zvavari kutaura vacharumbira vari kutsigira kana kutsinira zvandataura kuti Zimbabwe i-one party state mukavabvunza ipapo kuti titeiwo mienzaniso yepakaitwa mhirizhonga neopposition yakaita kuti ZANU PF izotangawo kuita mhirizhonga vanogona kushayiwa kana one example opposition tinoziva kuti muna 2018 vakamboita mamatch avanga vachipinda mumatsviti vachiratidzira rutsigiro rwavo hapana kana gonzo kana peke rimwe chete rakarasikirwa neupenyu hwaro nekuti opposition yapinda mumatsviti saka mhosva yeopposition muzimbabwe ndeyekuva opposition ine rutsigiro saka tiri kuti Zimbabwe it's a one party state kana ZANU PF isingadi kuti pave neopposition ngai amende constitution nemutemo yobhana opposition
vabvusango hanzi madii kungozivisa nyika kuti aiwa munomane one party state vanhu voregedza kuswera vachinetseka nekufunga kuti mune utongo hwejekerero vachipinda kune mamwe mapato
zviri kutaurwa nehama yangu izvi zvakafanana nokuti munhu wakarovora mukati
tinotenda anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndekusiyamina mutungamiri Nkomo